Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Monday, April the 15th, 2019. I'm Tungamili Nkomo.
And I'm Chanono Kawande.
Tonight, we are talking about statements by presidential spokesperson George Charamba, who says that Gugurahundi was a conflict situation, a war, if you will, and not a purge against the Ndebele-speaking people in Matabeleland and Midlands.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318, and we'll call you right back.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also live on our three websites, www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com.
President Emmerson Mnangagwa's spokesperson, Mr. George Charamba, says the killing of more than 20,000 people in Matabeleland and Midlands in what is known as the Gugurahundi massacres was a result of a conflict situation and not a purge against the Ndebele people. In other words, Mr. Charamba says this was a war which was started by the so-called dissidents. As a result, Mr. Charamba told the Standard newspaper that government of the day had to respond.
On his part, Mr. Mnangagwa said in a weekend interview that he wants people to talk openly about the Gugurahundi issue. This after his government announced last week that it has started facilitating birth certificates for victims of Gugurahundi and death certificates for families of those who were killed. While some are hailing this move as a constructive starting point, some argue without prosecutions and reparations, the issue of Gugurahundi will never be resolved. Yiloge utaba esi ngalo la mhlanje zihlobo ezithandekayo silixhuma lapheli ngabali khona emagumbini womane omhlaba lamhlanje kulilanga la ngomvulo emhlaka 15 kuApril. Sixoxa ke ngodaba oluhluphayo olungundaba mlonyeni udaba lweGugurahundi osolulesikhathi impela lusemlonyeni abantu abaningi. Ngempela viki sibone isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba ekhuluma lephephandaba le-The Standard. Sithi yena udaba lweGugurahundi kakuqondanga ukuthi kuthiwe ngumbhuqazwe oqondiswe ebantwini beMathebelelenda kumbe emaNdebeleni Midlands laseMathebelelenda. Ngokutsho kukaCharamba le kwakuyimpi phakathi kukahulumente labahlamuki esingathi ngama-dissidents. Uthi ama-dissidents la yiwo aqala umvukela ehlukumeza abantu kanti ke uhulumende wakubona kufanele ukubana aresponde alwisane lawo. Uthi ngokuswelakala kwenhlanhla njengoba kwakuyimpi abantu basuka bafake kuleyo mpi. Umnangagwa ngokwakhe la esibone ekhuluma ngempela viki sithi ukhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana akhulume ekhululekile ngodaba lweGugurahundi. Ngeviki edluleyo sizwe uhulumende wakhe ememezela ukubana sizaphathisa abantu ekade bengelazithupha ngenxa yeGugurahundi kumbe incwadi zokuzalwa kungaba ngama-birth certificates lezithupha labo bantu. Uhulumende uthi useqale uhlelo lokubancedisa kanti le muli ezafelwa ngamalunga ngesikhathi seGugurahundi leso uthi useza ziphathisa ke lezo muli ukubana zithole esingathi ngama-death certificates. Kodwa abanye bathi akwaneli lokho akwanelanga bathi ukuze uMnangagwa alulungisise lolu daba kulesidingo sokubana axolise ebantwini bemathebeleland abuye njalo abahlawule. Abanye bathi amazwi afana lala ethu leyisikhulumeli sikaMnangagwa uJoji Charamba awukuthi le kwakuyimpi. Bathi hayi amazwi anjalo gayakhi akakhi ayadiliza lapho uMnangagwa mhlawumbe akhanya ezama ukwakha khona. Ungathini mlaleli ngalolu daba? Akuphose elakho uhlelo ngolwakho.
Tinotenda Nkomo. Nasi tinoda kutarisa nyaya inoremera vanhu veZimbabwe zvikuru. Iri mupfungwa dzavanhu, iri pamapfudzi avanhu muZimbabwe. Iyi inyaya yegoko rahundi yakaitika makore maviri matatu tichangowana kuzvitonga kuzere. Ndonyaya yatoda kutaura nezvayo nekuti kunyange zvayo iyo isina mbogara yabva mupfungwa dzevanhu kusura zuro nazuro. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakataura vachiti nyaya yeguku rahundi kwakanga kuri kusawirirana, haisiri nyaya yekuti kwanzi vanhu vanga vasingawirirani, haisiri nyaya yekuti hurumende yanga yachitsvaga vanhu vechirudzi vechiNdebele, asi kuti yanga iri nyaya yehondo. Iro reshoko guru chaizvo kuti rishandiswe. Saka toda kunzwa kuti pfungwa dzenyuwo dziri papi, kuti kana pane kusawirirana kunenge kuripo munyika zvinhu zvikasvika pazvakasvika izvi sekusawakatinoita, tinoti kusawirirana here kana kuti ihondo? Nokuti pakafa vanhu vakawanda, vamwe vanoti makumi maviri, 20,000 people vanogona kuva vakarasikirwa noupenyu panguva iyoyo. Zvose izvozvo zvoda kuti zviongororwe. Hatisatawana mhinduro dzakakwana dzinotifadza isusu savanhu veZimbabwe kubva zvazvaitika nyaya iyi more than 20 years ago. Kana muchida kupindawo muchirongwa yaJimisa Kanganwa, kuti munogona kutumira meseji pawhatsapp yedu 0012024650318. Tichakufonerai mugotibatsirawo nepfungwa dzenyu muchititaurirawo zvamunofunga panyaya iyi. Uyezve musakangwa kuti tiri paFacebook nepainternet page pedu, tripo live iko zvinoizvo tichitaura. Sokutaura kwandamboita vaGeorge Charamba, vanhu vamutauriri wamutungamiri wenyika, vakataura mashoko okuti zvakaitika paguku rahundi yanga iri nyaya yehondo, kwete kuti hurumende yanga ichitsvaga vanhu vegumwe rudzi kana kuti vanhu veNdebele. Ndiwo matauriro ake akaitwa navaCharamba. Zvino vaCharamba vakaudzawo bepa reStandard Newspaper kuti hurumende yakanga iripo mazuva iyoyo yakanga ichimanikidzwa kuti dene yaita something, yaita zvimwe zvinhu, nokuti vanhu vakanga vachiurawa here kana kuti vanhu vachikuvadzana. Saka ndopakazotanga nyaya yatakazoona iyi iri kutinetsa tese tese munyika mazuva ese. VaMnangagwawo pakupera pesvondo apa vakakurudzira kuti vanhu vataure vakasununguka nyaya yeguku rahundi. Vakaita musangano zvinhu rapera nesangano reBlue Collective rinounganidza masangano akawanda anomiririra zvinhu zvakasiyana-siyana zvinei nezvokuita nevanhu nemagariro avo mumatunhu ari muarea iyo maTableland North neSouth. Ivo vanoti musangano uyu wakavasvinudza zvikuru pakuneseka kunoita vanhu mudunhu iri. Hatisi kuziva kuti vakanga vachireveya chiyazvo chazvo, handina kusangana nazvo, but shoko guru riripo ndorokuti vanoti vakazonyatsonzwisisa pavapedza musangano neBlue Collective yavakaita svondo rapera. Tinoimba kuti kuda pamwe pane zvavakanzwa nezvavakaona vachagadzirisavo nenyaya iyoyo. Si svondo rapera zvekare, vaMnangagwa vakataura vachiti vanoda kuti vabatsire kana kuti hurumende ibatsire pakuwanikwa kwetsamba dzekuzvarwa, mabirth certificates, netsamba dzokufa, madeath certificates avanhu vose vakakuvadzwa vakaurawa nguva yekukura hundi. Saka ndiyo nyaya yatoda kuti titaure tichinzwa pana nepfungwa dzenyu. Tinozva kuti nyaya inogwadza zvikuru, asi kana tikasaitaura ndoona sekuti ingangoramba ichingonyenga ichingotinetsa. Ndiyo nyaya yatakatarisana nayo manheru anhasi.
Indeed, Mr. Wande, we have our guests on the line. Dewamavinga, a human rights lawyer. He is also the Human Rights Watch coordinator for Southern Africa. And we also have ZANU-PF official, Mr. Belief Gaole. Gentlemen, welcome. And let's dive in. Mr. Mavinga, you go first. What's your take on what Mr. Charamba said at the weekend?
Thank you so much. Good evening, friends of Studio 7 and all the listeners of Studio 7 globally. I think an acknowledgement on the need to openly talk about the Gukura Hundi massacres of the early 80s is a major step forward by the president, by the government of Zimbabwe. But a key pillar would be to say that, look, these things happened in the 1980s, targeting primarily the people of Matabeleland and in the Midland provinces. What is needed now is, firstly, to make public the suppressed report of a government-sanctioned commission of inquiry, the Chiambake Commission of Inquiry. It came up with a report that was never made public and whose recommendations were never implemented. Secondly, there was a report by civil society, NGO groups, the Legal Resources Foundation, and the Catholic Commission of Justice and Peace, which is titled Breaking the Silence, Building True Peace. This report should also be made public and easily available for people to be able to discuss these very difficult things, and also to ensure the government must now say what steps will be taken to ensure justice for the victims and also compensation, and to say what will be done to those individuals who took part in the atrocities as far as justice is concerned. These are the big questions that we still need to put to Mr. George Charamba and also to the Zimbabwe authorities going forward.
Mazvota Mavinga, murambe muri papo tichadzoka kwamuri muchinguva chishumanana. Va believe Gaule muripo? Mr. Gaule?
Yes, I'm around.
Yes, sir. Yes, sir. I want to ask you, how should this be handled from now on? It seems like the government, for the first time, has opened a small path for people to actually get involved and discuss this very tragic situation. How would you want to see this being handled as we move forward with this issue?
I think what is very important now is for the government to reach out to the those people who were affected, especially in Matabeleland region. And that is very, very important to gather the views and from those people who were affected.
Mm-hmm.
And that will help us know exactly, help the government know exactly what can be done in terms of compensation or any other things maybe that can help heal the wounds.
Mm-hmm.
But what is very important again is for those people, especially for the government, to come down to those people. And let's try to avoid the statements that can take us to point zero.
Mm-hmm.
Because already the government has initiated some steps, and we are now on step maybe 3 or 4, which is very good. And now I appreciate really the way our president, our new president, is handling this matter. Really, we must all appreciate and give him the support that he deserves, even then. We must avoid statements that take us aback. And really, this is really my concern. I'm very worried about some people who really utter some other statements that really we don't deserve such things in the situation that we find ourselves in. But it is very important again for the government to move with speed, because this has been people are waiting out there. And I'm happy that the government has done something, especially this announcement by the president that people must get documents, ministerial government, like birth certificates and things like that, which is really, to me, is something that people really appreciate, especially people from this region.
Mm-hmm.
And really, we need to move on in that direction. Engage people, go out there, gather the views of the people, meet the people, really say the government, blah, 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 and then they know. All what you want is blah, 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 then we move on.
Vavukawule, umuntu amazo kuluma ngawo lapha othi awuhambelani lawo. Singathi ngakaba bucharamba yina ukuthi igugrawundi kwakuyimpi, ayisikho ukuthi uhulumende wayebulala nje abantu bemathebeleleni.
Ngiyananzela, kithi ngihlanganisa ukukhuluma ukukhona, even le nkulumo naleyo kacharamba. I mean, I work at this in Kulumes Jenaleze, as this in a lotto, in Kulumes is the same move. Ukukanyani singabantu abadlalayo abangayazinto abafuna ukuyenza. Akungetheni ukukhulumeni ngemsebenzi ongameli, sikhulumeni izinto ezinengqondo, ezithoba abantu, esizazi iqiniso siyalazi, singakhuluma imbono yethu ngento eyayenzakalayo. Imbono kayidingakali, kudingakala into eyiyo sibili eyiyo eyayenzakalayo. Well, mina ngakutshela ukukhuluma ngenze mina ngesikati kugula undisenzakala ngangenze esigabeni sethetholojo. Ngiyakwazi ukwenzakalayo. Asifuni ukuthi sithule kwabantu amanxeba ngokubeleke sikhuluma izinto ezingayisizo, njalo izinto zokungani sizwisa abantu ubuhlungu. Asikufuni khonokho, kodwa sifuna ukuthi abantu bengakhuluma izinto ezingayisizo engani kuthiwa akulanto nje yenzakala ngani kunjani. Abantu besebekhuluma ukuthi kwakuyimpi yabani eyayivela ngabi impi yalezo zikhathi. Impi yake yaliwa ugwasela enguye yedwa, fana njani idizel liyahamba ngale ugwesela nanguyani yedwa, impi enjani naleyo yabonakala ngaphi? Impi ogwesela labantu babengalwi impi labantu babehamba besenza into zabo zokuganga besenza njaninjani, kwakungeke kufelwe ngabantu bemadebeleleni khonokho. Kodwa ke ngendlela okwakwenzakale ngayo kwaba liphutha elikhulu elaliyenziwe ngaleso sikhathi ngalo wayekhona umgabelwana. Ngabe kuthiwa ngomunye umuntu ngabe ngesikhathi sakhe waphuma egcekeni waxolisa, kodwa ngenxa yokuthi wayengafuni ukuthi wayemele ipolisi esibi kakhulu ngento liyana. Ngahle sehlakalo lethi singukuthi abantu bengabi bekhuluma into abangazaziyo. Abantu bakhuluma into encedisa njani khonokho ukuthi umongameli sekhulumile wathi abantu abathole izincwadi akwenzwe. Yisi sisungulo sokulungisa udaba lolu. Yisi sisungulo sokulungisa udaba lolu ukuthi abantu bahambe, abaphume abantu bahambe beyehlangana nabantu. Abantu batsho ukuthi kuyini abafuna ukuthi bathothwe ngakho, baxoliswe ngakho, kumbe babhadalwe, kumbe bayenzelweni izinto ezindalo inhlelo zentithuko ezigabeni. Abantu bazikhulumele.
Siyabonga.
Sizivisa abantu ubuhlungu ngokukhuluma izinto ezingalamsebenzi.
Siyabonga babu Gawule, uqhubeke ubambile khonapho. Mr. Mavinga too, please do stay on the line. Timbotora abatele
ministeri. Tine mkoma mudavana. Parunare, muripo here mkoma mudavana.
Ndiripo mudavanu.
Mudavanu, ndinokumbira ruregerero, ndinokumbira ruregerero. Tine nyaya inokubvadza nhasi, tibatsireiwo nepfungwa dzenyu.
Zvakanaka ivakuru, ndaitawo mukana zuva ranhasi, ndinoda kuti ndimbobata dzakaita mbiri. Ndaida kukumbirawo kana zvichibvumirwa kuti nditange pane nyaya yecycle idai, ndozondobata futi panyaya yegukura kuti handizivi kuti zvinobvumirika here kana hakazvibvumiri.
Kana mukakubatisa kuita muchidimbu, tigodzokera kunyaya iyoyi nekuti inyaya huru chaiyo yatoda kuti tipe vanhu vakawanda mukana.
Ndinoda kukumbirawo hurumende nevanhu vekuchimanimani vari kubatsirwa pane zvakaitika zvetsunami zvemafashamu kuti dai yainga ichikwanisa ibatsire zvinokwanisa kuzoyamura kana kuti pasenjuri chazouya. Ngaiende kotanga pakatangira mvura yoisa chikwangwani yonyora mudhuri kuitira kuti dambudziko rinogona kuzoitika futi papera senjuri makore akawandisa mwana asati azvarwa vanhu vozotorwa vechipidigurwa tinonzwa kuti kune matombo akakura kudarika dzinga. Vanhu ava vasose pakufunda pangu nekuona pangu vakafa. Vanotonge vamwe vakatoenda kune imwe nyika isikazikani kana kuti vari pasi. Nyika iri pasi yakauya kumusoro. Saka nzvimbo dzakadaro dzinoera dzine mvuvhu. Izvezvi vavakazvimabhiriji zviri kutongwa zvinoreva kuti area iyi varina vasevenisa nemanga musikagumiri. Saka nyoka dziri pasi idzi dzaakurwisa. Dei hurumende yabvisa vanhu munzvimbo iyoyo kuti ipedze dambudziko rokushima nemani ivaise kunzvimbo yakanaka. Ndinotenda mashoko endaida kumbopa kuti hurumende itaure nemadzichifu variko vaedze kuti vaite saizvozvo kuti vadzivirire nedambudziko richazouya futi papera senzvi.
Aiwa, tine chokwadi kuti vateereri vanzwa mashoko enyu makukutu kudaro. Endai mberi.
Dambudziko rekumaTebeleland rinoita kuti pave nekugakava pakati pevanhu vechishona nevechindevere. Inini ndiri mumwe wekumashonaland, hatidaro ndichibva hangu ndiri kumanikaland. Zvandaikumbira hurumende hazvibatsiri ngozi inopera nekuripwa. Kana mukanzi pane zvakamboitika mumusha umu chinongodiwa chete kuiripa ngozi kuti ipere ndokuti usazozwa nyaya yengozi. Hazvinetsi, hurumende inozviziva kana ivo vatungamiri venyika vanozviziva. Ndinokumbira kuti ngavaende mabatsiro evanyika paiitwa nyaya dzezvenyika pagore rapera. Ndakamboona pane vamwe vaingopuwa mombe zvavo dzekutopa zvadzisina zvazvakarerekera kungopa chete. Dei vangogona kana kutora chimhuru chimhuru vopa nyange vanopa bhiriyoni kana kuti 1,000. Pavanozogona zve rimwe gore votora vechingobatsira ingava mombe ingava inekombanzeti yavangaita inoita kuti maronda apere vana vezimbabwe tikwanise kubatana pasava neunoti uyu mushona uyu mundevere tive vana vemunhu mumwe chete. Kuti pato zvaakutokonzwa kuti nevamwe vanhu mungogara makavengana. Pane vanhu vechishona, pane vanhu vechindevere, pane vanhu vechivhenda. Hatisi kunyatso kumirirana zvakanaka nekuda kunyaya. Saka ndinokumbira kuti vanhu vehurumende ndo vane simba. Sabhu kwaatokwani ipapo kana wakadai nei haakwani. Kana vachinzwa vane simba rekusvitsa kuhurumende, kombanzi itaiwo vanhu vekumatebele midlands up to matebeleland tikwanise kuva neukama hwakanaka. Ndo mashoko angu anengaisawo ipapo.
Tinotenda zvikuru nemashoko enyu makukutu.
Hanzi ngozi inoripwa.
The compensation, there has to be appeasement.
Vataura vamuda vanhu. Sithathe omunye njalo umlalele cingweni indlovu enkulu. Kunjani indlovu?
Ngiyaphila. Kunjani ngoti?
Ngundlovu.
Utiza ndlovu yebo yayini.
Aha, usixhuma kuphi ba?
Ngisegoli ba.
Aha, akusiphi umbono wakho izwile indaba esingayo lamhlanje?
Ya ngizwile le ndaba ekhulunywa ugovernment. Into ejabulisa kakhulu manje ukuthi ugovernment lokhu akusho ukuqinisile kwamampela ukuthi into afuna uqinisile akadlala ipolitics ngento ehlela abantu ezisukusukangaka esindebele. Ngangisesemnami leso sikhathi ngakubona kancane okwenzeka lapo. So kuyinto ebuhlungu kakhulu. Manje abanye abafoti nodadewethu abasemashonaland abanye kodwa hayi bonke abayizwisisi into leyo ukuthi kuyinto ebuhlungu kangakanani ebantwini babo basemigrant nasemathebeleleni into eyenzakalayo. Ngoba uzwa abanye bekhuluma bethi hey ama-dividends yiwo acause i-atrocities. Ngibona abanye nakuma-twitter abasho kanjalo kodwa iqiniso liyiqiniso liyaziwa. Ngibona kakhulu ukuthi kunomuntu obuya nakuzanu-P F obabugawule. Hayi ngihlonipha kakhulu namhlanje iqiniso uyalikhuluma impela uyazi into yonke eyenzakalayo. Into engingayazi ukuthi umnankava ngempela into ayikhuluma le nto afuna ukuyenza uqinisile na or ufuna ukudlala ipolitics njengale nto eka-August 1 futhi kwathiwa i-commission ekamusante leyana sabona kusenziwa kudingela abantu bezanu besiyodefenda into efana naleya. Nalesi sikhathi zethula ukuthi mhlawumbe mayethi abantu abadibhethi uzothumela abanye abantu bezanu bazohamba bayokhuluma izinto ukuthi mhlawumbe ubone ngathi into ye-ground ayizange yenzeke. Mhlawumbe kozokhuluma ukuthi ama-dividends wayebulala abantu kodwa iqiniso liyaziwa kahle ngabantu basemathebeleland. Akukuthi kuzodibhethi abantu basemathebeleland abayibo ababa-affected. Ngibona ngathi kulapho kuzophuma khona amaqiniso. Uma izongenelwa abanye abantu abangazange babonti kwenzekani and then izobeyisethi le nto ayikhulumayo. Sabe ibonga kakhulu ukuthi babugawule ulapho ukhuluma amaqiniso. Into ebuhlungu kakhulu eyenzeka kakhulu
ugovernment
phela ayingenelele kakhulu ayisolve le problem.
Siyabonga ukungena kuhlelo Ndlovu. Yeah, vamavinga timbodzo kera kwamuri anzi nevatereri nyaya kugura hundi ingozi inofanirwa kuripwa. Kana isina kuripwa hakuna kwairi kuenda haiperi. Vamwe vari kutizve panofanirwa kusungwa vanhu apa vatongwe nemhosva yekugura hundi iyi. Ndokuti nyika igone kubatana tipeiwo pfungwa dzei.
Hongu mashoko makukutu ataurwa pa ne shoko rinoti mushonga wemhosva kuiripa mhosva inofanira kuti iripwe ngozi yegukura hundi inofanira kuripwa ndose kutanga chepiri ndechekuti panofanira kuva nevanhu vanofanira kunge vachibatwa nemhosva dzakaparwa panguva iyoyo. Asi kuti nyika yeZimbabwe, vana veZimbabwe vese zvavo vakwanise kukurukura zvizere zvine udzamu panyaya yegukura hundi, panofanira kuti pabuditswe zvakabva mukuferefeta kwakaitwa inonzi report yeChihambakwe Commission. Ndote kutanga report iyoyo payakaitwa yaitaura zvaifanira kuitwa nehurumende zvakati wandei. Zvese izvozvo zvinofanira kuti zviziviswe kunyika nekuti zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka kana paine kuzvipira kuzere kuti zvizadziswe. Hazvibatsiri kuti vanhu vanzi taurirai pachenyu hurumende isingatungamiri iyo kuti vakapara mhosva ngavasungwe. Mhuri dzakafirwa nevadikani nevabereki vawanewo chavanopuwa panyaya yekombatishen. Ona iko zvino gurukota rezvezvirimwa vakataura kuti varimi vechichena vari kupuwa mari yekombatishen yemuripo. Nyaya dzemuripo dzinofanira kuti dzitaurwawo zvakare panyaya yegukura hundi kuti mhuri dzakasiyiwa dzingapuwa pata. Hazvifane kunge zvichingoperera chete pakunzi aiwa vasina zvitikinyani, vasina zvitupa kana mabirth certificate ndo vangabatsirikana chete. Kubatsirwa kunodiwa kwakawanda. Asi pakupedzisira ndinoti hakuna chingaitwa tisina ivo vanhu vakaparadzirwa hama dzavo. Ndo vanofanira kuti vatungamidzwe vachibvunzwa danho rega rega, apa todii, apa todii, apa todii, vachitaura nhuna dzavo zviri muhana dzavo kwete kuti vataurirwe kuti tava kudai, tava kudai. Vanofanira kunge vachitungamira ivo pauzima vachitaura zvavanofunga kuti ndo zvakanaka zvingaitwa kuti hana dzavo dzizorore.
Musati mabva parunare vamavhinga panyaya yataurwa nevateereri uyezve nenyaya yamatsinidzira wemwi papapa yekuti vanhu vakaita izvi vanofanira kusungwa, vanofanira kubatwa nemhosva iyi. Tinoona kuti nyaya yegukura hundi iri kuiswa mumaoko mehurumende. Vanhu vari muhurumende vamwe vacho varimo muhurumende sokunzwa kwatiri kuita, munoona sokuti vangagona here, hurumende ingagona pachayo here kudoma vanhu vari mukati mayo vachiti uyu 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 vagovapomera mhosva vagovaendesa kumatare? Munoona sokuti vangazviita vari vega here?
Ipapo pane dambudziko hatidi kunyeperana, idambudziko guru. Vanofanira kuzviita asi ndinoona sekuti havangazogoni kuzviita nemhaka yekuti tikatarisa makore ese kubva pagore ra1980 pane zvakaparwa, mhosva dzakaparwa dzakawanda nevanhu vari muhurumende dzakangotsipikwa dzisina kwadzakaenda nenyaya yekuti hurumende inenge iri mazviri. Saka ndo dambudziko guru iroro. Zvaigona kubatsirawo dei kuri kunzi hurumende yatsvaga vamwe vane chiremerera vanogona kutungamira, vangava vemakereke vekunze vanokwanisa kuti vabatsire kuti zvofambiswa sei. Vachitaurawo iko zvino tinoziva kuti vamunangagwa vakange vari kuRwanda kwakaitwawo basa rakaomarara rekuparadzwa kwevanhu mugore ra1994 kugenocide yekuRwanda. Vanhu vanogona kuti vataure kupfungwa dzekuti ko zvakafambiswa sei kuti vanhu vagowana zororo mukati meRwanda. zvoitwa muno Zimbabwe hazvigoneke kuti Zimbabwe iite yega nekuti vazhinji hongu mataura tinobvumirana nazvo vari muhurumende vamwe vacho makurukota ari kumusoro soro chaizvo chaizvo mukati mehurumende nekudaro nyoka huru haizvirumi inoda kuti pawane vamwe vanotaura kuti aiwa dambudziko riri pakati rinopedzwa rakadai hurumende yozvipirawo kuti kana kungava kuri pamari kungava kuita sei zvese izvozvo zvichitaridza kubvuma mhosva yekuti pane dambudziko guru rakaitwa rakakura rinofanira kuti ripedzwe toenda mberi tichiziva kuti hurumende yava kuremekedza kodzero dzevanhu iko zvino zvakarewo nekodzero dzevanhu vakakanganisirwa panguva yapfuura asi zvava kugadziriswa.
Siyabonga Mr. Mavinga, qhubeka ubambile, rambai muri parunare. Lawe babu gawule, qhubeka ubambile, sithathe njalo abanye abalaleli. Abasanda sixhuma singumsakazo we-Studio 7 uhlelo Live Talk. Namhlanje sikhuluma ngodaba lwekukura hundi kulandela amazwi esikhulumeli sikababa uMnangagwa. Umnumzana George Charamba yena othi ikukura hundi kwakuyimpi phakathi kukahulumende lama-dissidents. Ngaleyo ndlela akuqondanga ukuthi abantu bamane bathi nje ikukura hundi kwaba ngumbhuqazwe lapho uhulumende ayehlasela khona abantu be-Midlands labemadebelelenda. Sithathe umlaleli uKhumalo. Kunjani baba Khumalo? Hayi, siyaphila. Uyizwile indaba esihlafunayo lamhlanje?
Lizwile indaba esihlafunayo.
Phose lakho baba.
Ngithanda ukuthi ke nginangelele ukuthi nxa umuntu ezazi igama lokuthi kwakuyinti sasilakho etholoso mina kami ngisetholoso eqiniselelise mina leyo nto yayiyibonayo mina into engayibonayo yakhona ukubulawa kwabantu bekusokusimangaliso sikakhoukuthi kathi kho umuntu lamagama uwaxhosa ngalithi ngalithi ngithanda ukuthi gawule ngimbonge kwakukhulumayo ngoba ukhulume isesi ukuthi umnumzana lo omnele upresident into ayithola kayiqondanga akubekufanele kayifake phakathi komphakathi ukuthi athi yena khose abantu kwakulempi ngoba leyo nto thina kasiyibonayo thina sasibona ukubulawa angazi yena wayesempini esila lomunye umuntu othile kathi thina abantu esasisekhaya lapha sasingalayo leyo mbobo angazi ukuthi wayevulala wayesile lo bantu.
Hayi, siyabonga ungena kuhlelo Khumalo.
Kavele khona kunye nje ngemphosi khona buntu athi kenziwa kuyini ukuthi khona umuntu ongiyo ongumbulali aphinde kabe yiyo futhi osezaaphambi kabe phezu kakhangeli uhlelo lonke kuyabe ngiqondile nakhona
ngoba nguye umongameli Khumalo. Akekho omunye mhlawumbe ongaluqala lolu daba. Nanku sethe lingakhuluma ngalo likhululekile.
Nokho hayi kungangenanga omunye umuntu onikhali khonapho phelo ongathathi hlangothi ngoba lapha ngama sithale kuthi uhambe uzazigweba sini yena ngaye nomunye owayesenzakala.
Hayi, siyabonga Khumalo.
Iyabonga baba.
Timbo tora mwemtereru zvekare Mr. Wande.
Tinawa
Patson.
Mkona Patson muripo here? Awa, tiri nani, tinotenda kuti maramba muri parunare. Yava nguva yenyu yokugovana nesu pfungwa dzenyu pamusoro penyaya iyi.
Inini kumbira mushina sendiro kuZimbabwe. Asi nyaya iyi inorwadza zvikuru. Yakaitika zvaitisati taberekwa. Asi tichizoudzwa nevabereki zvakaitika nemashoko arikutaurwa nevarume ava anorwadza. Iwo aunenanga kubva chezvavo. Vangataure zvavo kuti nyaenda kugarirwa pasi. Asi ivo vakati havasi kuzokumbira regerero. Saka kana vasingakumbiri regerero, ivo varivo vanga vari mukuru vaitungamira kukura kuti sekutaurwa kwatikaendeswa nevabereki. Vanoda kuti itauve zvinisasani ivo vakati havasi kukumbira regerero varivo vaitungamirira tobva ipapo avo nyaya yekutaurwa naCharamba yekuti anzi yakanga iri hondo hakuna hondo yekuti tingati isusu ndosvika pamuhondorowa munhu zvibhakira zviripo muri wabhutsi ndoti takadichirwa uvawaikusika kuni munhu akiwadzorera ngukura hondo yavaberekedu vakati ava paisvikwa pamusha paiurayiwa munhu huku inga chese yacho vadanzari chaisvika kurayiwa saka tingati tihukwangurukurwisa dareko ngaba fata uri zvinhu zvinorwadza kudaro chiku zvinhu zvinofanira kuti takamiriko zvinhu zvaitika hi zvinorwadza kana chinhu chaitika chii ngaba taure nyaya chai chai ende nyaya yenge sinafanira kutaura nayo ngasafanira kuitunga nyiri inyaya yekuti aifanira kuitwa kumatare iwo shedza kumatare wotongwa achibvunzwa mubvunzo zvapindure kurozi iwo ndovabvunza vatirani taurai bhozi takatarisa kuti imba pashura paizvo vanhu ngavauya vatombo vanhu vakazonga vatombo vakanga vakutirwa kudzimba zvakafana neikamba vose munhu achataura wese achitombo achitaura nyaya achanga akutirwa saka varume vavavanhu havasi vanhu vekutemba panyaya dzavari kutaura izvi inyaya dzinaukozoti iwo ndova nemhosva asi nyaya ipo ndeyekuti vanoda kutsvaga vanhu vari kusimudza musoro kuti vazovatira
haya mukoma Patterson mashoko enyu ndinomanzwa maybe Mr. Gaule maybe might want to respond to that. Mr. Gaule, are you there?
Yes.
Yes, manzwa zvataurwa na mukoma Patterson apa pane zvamungapindura nazvo pane zvamungada kutaura.
Yes, zvokutanga reganditi nini nyaya nini ndandichikumbirisa chaizvo kuti nhai mhuri yezimbabwe yambobatana yatsigira zano ratorwa namutungamiri wedu vaEmmerson Mnangagwa for the first time hatitaure chokwadi amabadiwa kuti tava nomukana wokuti tite mapepu titaure nenyaya yeguraundi takasununguka for the first time tava nemukana wokuti timbotaurira hurumende ibude pachena iti nyaya yeguraundi ngaigadziriswe ngatimbopedza zvakanakanaka tichigadzirise ndiyo nyaya yatotanga toda kuti timboipa rutsigiro timbopa rutsigiro mukuru wenyika kuti ngaende mberi tichitaura chokwadi hakuna chinhu zvakanaka ichokwadi hakuna munhu asingazivi kuti chii chakaitika kumatebenerendi manyiyepo hatisi kuwada toda kuti munhu ataure chote vanhu vataure chokwadi vanhu kana vechiregererana tirogererana nechokwadi even mwari anozvitambira izvozvo hatiregei kuti titare nyaya yeguraundi timbotamba nayo toita zvinhu zvekutamba nayo tomboivetai chinhu chitane basa rese no nyaya yaka haisi nyaya yokutamba nayo izvi inyaya inokugadziriswa ngatitorei mufungwa dzedu tiise pfungwa dzedu ipapo tigadzirise nyaya iyi ndofunga kuti kana tikaizviita izvozvo tinenge taitira nyaya inyika yedu chinhu chakanaka zvakakwazvo.
Siyabonga baba Gaule qhubeka ubambile baba Mavinga size kuwe ngamafitshane. Abantu abaningi yebo bakhuluma ngomnankagwa bathi nguye wayehamba phambili yebo wayekhona ngaleso sikhathi o-Enos Nkala o-Chiwenga labo Parents Shiri vakanga varipo vese asi vamnankagwa vai vachikanga nyama chavamugave and yet many people seem to have forgotten many people are no longer talking about Mr. Mugabe. What's going on here, Mr. Mavinga?
I think what is important is that the first level of responsibility is with the government of Zimbabwe, the government of the day that has the responsibility even when it is inherited. The government is the authority that must say, yes, we need to find healing, to find justice and accountability with regards to this period in the life of the people of Zimbabwe. That's number one. And then the relevant institutions must take a lead. But beyond the responsibility that is on the shoulders of the government, which includes an acknowledgement and an apology, it also then filters down to individuals, for individual accountability, for individual responsibility, and for the leaders, individual leaders, things like an apology to the nation and to the people of Matabeleland would be a key starting point. So this would apply to all implicated leaders. And there must be a process, a clear process that must be undertaken by the people of Zimbabwe, by the authorities, to say, this is what we need to achieve, and these are the steps, and these are the forms of justice that must be met. And I believe that an open discussion is just but one part of this entire framework that must be undertaken. The machinery must now be rolling to ensure comprehensive dialogue. Yeah, and in my little Eastern Devela, I would say, okokuqala, kwelo ukuthi obomgabe lo mnankagwa ba tele abantu bonke ukuthi siyacholisa siphambanisile njalo ke ama soldiers, we need accountability to be there for everyone who was involved. But the beginning is an apology for all those leaders still living who are implicated and who had a part to play. And they must then step aside and allow a comprehensive process to take place without interference to fully demonstrate the political will to ensure that finally there can be justice for the people of Zimbabwe, for the victims and their families.
Siyabonga Babu Mavinga, qhubeka ubambile lo Babu Gawula, those who've just joined in. This is Studio 7, and tonight we are talking about the contentious Gugurahundi issue. Following statements by presidential spokesperson George Charamba at the weekend, that Gugurahundi was a conflict situation, a war, if you will, and not a purge targeted at people in Matabeleland and Midlands. We have 17 minutes remaining on the clock. Si tate umlaleli timbotora mtereri, Mr. Wande.
Makadini, this is Ngoni, Jimko Mangoni.
Dini Babang, that's our Angude first name also, but in Riba Bangoni Muronda.
Ah, that's not Pans, this is Ipa Pond, in Orombo Zegare. Tinenyaya inorema pamafudzi kai nai baba wangu ni
chokwadi inorema munhu wese
taurai tinzwe muripa mepo
zvakanaka inini 1978 ku 1979 ndaishandira kugokwe kunonzi kwamukoka kuti tishanda mumarozi ndakamboitaura nyaya iyi last time. Saka, nichishanda ikoko, 1979 to 1980, paka winwa nyika ne vanhu vatema, kwa kanzi masoja ngaende ese kuiku makendi. Kukasara vamwe vakazo sara vachiti vanga vasingadi kuenda kumakendi. Isusu vai uya kumu makendi, matatiri isusu vachiti manikiza kuwabikira sadza. Kichiva pa mari, vai nefuti wakabati pakatira futi. Vamwe vandaishanda navo vakarohwa nevanhu vavo vaenda kuout kunomwadoro pamaweekends vakakuvara kuvara vachitoda kuurayiwa nevari kuvainzivawo madistance. Handizivi kuti vava vakamira sei pakutaurwa kwazvo. Zvakare chakaizoitika kuti masoja aindiswe kudivi rematebereland ndechekuti wanga uchiti ukaonekwa ikoko uri mushona waibayiwa nemapanga wourayiwa. Saka kuratidza kuti inyaya yekuti iwo madistance vaiwanda muvanhu, saka zvakazoinvolva vamwe vanhu kuti vaurayiwe vanhu vakawanda. And plus tikatarisa iwo Matabeleland pamusoro payo pakuvakwa kwayo kuti inzi Matabeleland yakavakwa pamusoro peropa remashona zviri mupfungwa medu isusu mashona, which is not good kuti rudzi nerudzi rudi rutinge tichipandukirana isu tichivengana isu tiri munyika imwe chete. Asi kana aya maronda manyowani akutaurwa nezvavo, but mupfungwa medu zvirimo zvakaitwa neverudzi vechindeveri vachiuraya mashona vachivadhraivhira kumasaidi kwaakunzi ndoo kumashonaland. Iye zvino Matabeleland yakavakwa pamusoro peropa pairi izvozvi zvekuti iye zvino ukaenda kumatebhereland uchitaura shona hakuna anokurwisa uchitaura ndevere hakuna anokurwisa saka inini maonero angu ndeyekuti handifariri hangu kuti ropa ribeuke but kudeuka kweropa kune zvakagadzirisika zvekutoti pane runyana rumangi pamagariro evanhu even ukaenda kumatebhereland auchaona chauchanae
baba angoni
inini ndine zvandakaonawo pamusoro penyaya iyoyo
musati maenderera mberi ndinoda kunzwisisa mati kudeuka kweropa pane zvakagadzirika chakagadzirisika panyaya iyi
ya zvakagadzirika ndezvekuti kana uye zvino uchitaura shona uri kumatebhereland hakuna anokurwisa kana ndevere ichitaurwako ikoko kumatebhereland hakuna anorwisa mumwe ndevere even kana ichitaura saka ndichizoona sekunge mashona vanhu vanoita fanike vakapfusa because vane mwoyo murefu havana basa netribalism pakuziva kwandinoita inini
saka
but zvamuri kutaura pfungwa idzodzo hadzizi tribalism here vangoni
haisi tribalism but we are talking of
you sound like you are justifying the killings muri kuti because vanhu vekuchindevere vakambourayawo mashona saka zvanga zvakakonzera kuti vamugave vatumire masoja avo kunouraya vanhu vechindevere
kwete kwete kuti kunouraya vanhu vechindevere but yanga yatova hondo yaitika nokuti kumandevere ndivo vakatanga vachiuraya vanhu mashona ikoko kana ukaenda ikoko unobayiwa nemapanga uchiurayiwa
kohondo yacho madissidents acho aiva mangani
tizivi kuti vaiva vangani
saka inozova hondo sei saka
inozovahendhee mumakendi
okay.
Vakasiyana siyana
saka inozova hondo sei in case you didn't know madissidents vaiva vanhu vashoma saka inozova hondo sei if you have say masoja ehurumende anokwana 50,000 maybe going against 100, 500 people, just as an example. How is that a war situation?
Yeah, the problem, and you know, any other thing, they are critical. Yes, and that I own any, there's a good one who are. Why was in the fake uniform? Why wonder, Muan? Pakurwisa, why it was right to give one even one with general people. Why to get a twice.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mugoma
orit ndangotooni ko brief onichingotaurawo maererano nezvandozivawo
aiwa tinotenda
chandinongokurudzira ndechekuti ngatigarei zvakanaka of course maronda manyuwana ari kunzi ari kurwadzawo vanhu but isusu tiri kurwadziwawo nezvakaitika kare asi zvisiri zvekuti ndine tribalism kwete hazvisizvo
aiwa tinotenda liamuzi yakhuluma lumlisa amsho vabugawulelo babumavhinga kukhona eliza kutsho ngalokho sithathe umlaleli umnumzana Green kunjani mlaleli
niyaphila kakhulu sobo zami
ye akuphose lakho baba sungenile kuhlela
ngiyathaba kakhulu ngihlala ndidinga ndiswela la ndingiswela namhlanje ngiyathaba ngiyayizindaba esikhuluma ngayo leyi ibuhlungu kulo owabonayo kulalo okhuluma into ayizwayo uma ubaba umnankagwa esithi kulungisise okumele kulungisise sakutho ngeqiniso kube yinto ekhulunywa emakhaya hhayi emadorobheni kubonakale izinduna njalo sonke nje umuntu okuthiwa ngowesindebeleni igugurawundi ayizange iphele kithi sonke kuba lanamhlanje abanye abantu siyaswela isithupha kumbe ibhethi ngenxa yokuthi ungafika ehofisini igama lakho libize isindebele kukhanya kusiba lohlupho okungangokuthi imadebeleland yonke imele ilungisiselwe izincwadi ilungisiselwe yonke imfanelo ibe sembuya ngithi kulokhu okukhulunywayo for sure is true kumele ukuthi abadala amacala babonakale ngoba kakula muntu ongabhadalwa ukuthi kuthiwa ubulele umuntu eBhayibhelini kubhaliwe nje ukuthi kuyingozi ukulala lomfazi womuntu ngoba akakubhadaleki. Kufana lokubulala umuntu.
Mhm.
Ngiyabonga sobo zami.
Hayi, lati siyabonga ungena kuhlelo ba.
Yebo.
Mhm. Lo ke ngumnumzana Greena la esipha ibona yake ngalolu daba Mr. Wande.
Mhm. Kwa mama Mboma Masika.
Kuma danono kamurike kona mgoma ndungamili.
Hayi watino fara kana muchifara ungo.
Ta ya yeah. Nguva yenyu.
Ndoda kuti inyo ndoda kuti hurumende apa ndoda togadzira hayo imwe gukura hunji.
Aikasi.
Nokuti
taurai.
Vari kuda kuzama kuita ka vangada kusovanoda kufadza vanhu ngavarege kutaura zvokufadza vanhu. Asi ngavataure zvinoita kuti vanhu zvinounza runyara nokugadzikana muvanhu. Saka kuda kuita sekufadza vanhu nokuti kana muchiwaza tagwana vacharamba zvotiradza kuti haitodi hurumende. Kuti chokwadi chibude pachena kana kuti vanhu vahondo pakati panani.
Mm.
Sezvacho sekuti pahistira taiverenga tohati kwaiva kuda kutitafudza rutsigiro kwavangomo. Sapoti yavangomo. Matebele ndokuchange kawandira kwavanobva kwakumatebele nekudzidza nekumidini. Apa vakazama kufadza vanhu. Nekuti kana vachitovanza kuti kwaiva hondo yepakati panani.
Saka
sezvacho sekuti vamugabe netimu yavo vana munangagwa ivava. Sevakava chiridha chikwata chine navaperenji.
Saka moda kuti nyaya iyi batwe sei? Ainga kunyara rwisi.
Ainyara rwisi but muchaona zvichaitika apa. Majournalist achanyora nenda tore nhau muchatora nhau iyi. Muchatora nepasingafaridzi nehurumende ndime mema kutanga kudi kutsvakwa mapaa kuzoteuka rimwe ropa. Ndipanzi kuti hatidi imwe gura huyu.
Asi.
Ngava vari redi ngavasataura zvekufadza vanhu.
Asi vanhu havangatyizve kugadzirisa zvinhu zvakakanganiswa. Handiti ndo chinangwa chekuti ngatitaurei nyaya iyi tigadzirise zvakakanganiswa.
Ngava chitanga vabvuma kuti gukura hundi sezvakamboita navo mugabi kuti yaiitwa the moment of madness. Apa yakunzi hondo saka tichahusisi kuti yavachiichacha.
Mhm.
Ngavatange vabvuma ipapo uye ngavatataura zvekuda kuitira vanhu kuti vanozokara kuti dzimwe nyika dzichationa kuti dzachinja. Iko zvavari kutokombandira vanhu mari hapana zviro ndizviro paiva nefabioni gai hapana iyo hurumende yakaenda haina kana chokubatsira nacho. Vakatokumbira makambani kuti avate zvikoro zvakaputiwa namabhiriji. Umaria kuzobhadhara varimi vavazvo vazvione zvoro kugunasi kugoko vari kudzinga vanhu. Chija ari kuita ngaisata ungaita sazvidzipa pahuro pachayo nekuwanza zvinhu zvavo iyo mari havana. Hapana asingazivi kuti vakatokuondonga ufunu. Ngavarege kudzamba dzamba zvinhu zvakasiyana siyana panguva hwani. Ngavaite chinhu hwani vopedza nacho toona chiwa chavapedza. Hatina mapromisa hatinozviya mukoma.
Aiwa tinotenda mukoma mamboma nguva ndidzo dzatyana.
Baita basa mkuma wangu.
Masita jaisi.
Ndasi ngakatatu mlaleli. Vabu kaule uzwile nga mafichane. Singakai kumlaleli. Uzwile umlisa lo inyabona ngu Patson. Uti sizo sika mtoka zisizwe samandebele. Sa kelewe pezuwe kazi. Labantu besi shoneni. Ila nganje. Cacile ukubana akatsho ukuthi ukubulawa kwabantu besindebeleni kwakulungile. Uthini ngalawo mazwi?
Angizake ngithethise empilweni yami ngabona kodwa lo muntu kade ngizamthethisa ngithi mina angabona uloshanga lwakibo olubi olobuthakathi okuthi ekhulume ngokuthi abantu indaba yakukurawundi wakuyikuphindisela umuntu omubi njengosathane mhla ecutshwe ezulwini lo. Omubi kakhulu ngoba indaba le yasho indaba encane njengoba sikhuluma sisenze nje sithi thina sizama ukuyilungisisa sidinga abantu abalenkulumo ezimbi zokulethisa abantu obuhlungu lokubuyisela abantu emuva. Yikuphi wakhona wayengaphi khona boyise emkhulu labo bebulawa ngokhokho bethu landani sasingakwenzakala ngaphi khonoko ukuthi kwathiwa kumbe abogogo babebulalana izinto zonke zazenzakala emuva le kuthi ubani uthaka wasuka ngaphi bani bani singakuthatha sekuletha entweni yakatheth indaba ekukura into esikhuluma ngayo namhla. Umuntu lo ngani uhlala komunye angikwazi uhlala ngaphi lo muntu kodwa but ngiyayibona ingqondo yakhe ukuthi ngumuntu wena olomoya omubi.
Hayi siyabonga babugawule. And we must be very clear. At times you find people in Matabele land accusing the Shona people of having been behind Gugura Wundi. But here is a fact. Many people in Mashonaland did not know what was happening then Only Mr. Mugabe, Mr. Mnangagwa, Shiri, Enos Nkala, and many others were in ZANU-PF. Knew what was happening. Everyone else, many people, there was no news from Matabeleland about Matabeleland, about what was happening. So I know it's very easy at times for people in Matabeleland to say the Shona people were responsible, but you cannot paint the Shona people with the same brush. A few elements, Mr. Mnangagwa, Mr. Mugabe, and others were in government. They are the people who knew what was happening, not the Shona people. Sathe umlaleli ngamafichane. Kunjani umlaleli?
Hello.
Yeah, pose lakho ba.
Yeah, mina bengithi nje sangani ukuthi abantu benanzelele ukuthi uhulumende nalo sefuna ukuthi into le ilungisise. Okokuqala vele yena unguhulumende onjani? Ungabheka izigameko asezenzile kusukela kuGugground, ngabe kuthiwa ukhuluma kuyukuthi vele kulesigameko sona leso seGugground kuphela, but ungabheka zinengi izinto asezenzile. So banethemba kangakanani ukuthi khona kafuni kukhava ububi bakhe ngendlela eziphansi, abe sekujika yena athi khona indaba leyi yakhulunywa kanje kanje kanje, ngoba nangendlela aziaprocha ngakhona akusiyiyo vele, because awungeke uthi wena inkomo zakho zidle emasimini omuntu busuyathi wena nguwe obuya uzoxolisa or uthumela abafowenu ukuthi buzoxolisa. Asebenzi kanjalo, mboni ngani mina la kuzanje ukuthi kukhabwe kuphela le ndaba idluliswe kuphela ingayenziwanga ngendlela eqondileyo.
Hayi, siyabonga ngokungena kuhlelo baba, isikhathi sesihambile.
Mr.
Okay, ngiyabonga nami.
Mr. Mafunga, are you there?
Thank you.
Mr. Mavunga?
Mavinga.
Mavinga.
Yes, I'm here. Thank you. Hello, can you hear me?
Yes, I can hear you. Tell me something from your point of view. Is there capacity to forgive?
Well, I think it depends on what steps and whether or not there is sincerity and political will and commitment. There can never be total recovery, but if there are sincere steps at, you know, ensuring that there is justice and there is compensation and there is acknowledgement which is sufficient, that could lessen the burden. It can never be really enough from the point of view of the victim, but it is important for the government to initiate genuine steps towards ensuring true healing, justice and accountability and reconciliation in terms of what happened and the wounded community collectively feeling that, yes, there has been acknowledgement.
Babu Kaule, po selo kucina ule mzuzu nje, ulo mzuzu oto anje, nga maficha. Babu Kaule, akusi valelu uselo nga maficha.
Yebo, mina into engiyicelayo ukuthi aluba sengakhangela, mina ngicela sisekelele uhlelo lukamongameli olokuthi indaba yeGugground ikhangelwe, njalo siyinike indaba yeGugground, asiyinikeni isisindo sibili eyiyo esiyideservayo, okuthi sibili yindaba asiyo into eminyani, indaba singayilulazi indaba le, siyenze siyinike isisindo zensana ukuze siyeni phambili siqedele indaba le yeGugground. Niyafisa ukuthi aluba kuthiwa siyayikhangela indaba yeGugground sisekele umongameli nehulumende yakhe ukuze siyiqede indaba le ngokukhulumisana nalabo bayibo bayehlelwa izehlakalo ezilokubulawa kwabantu.
Limqothelelo Babu Gawule, unfortunately we are out of time, and I would like to say thank you very much to Mr. Dewa Mavinga, Human Rights Watch Director for Southern Africa, as well as Mr. Belief Gawule, ZANU-PF official. And also thank you to you listeners and viewers at home. Siyabonga lechone kuhle, asidibane nitsasa. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Ndini Tarno Kawande. Until we meet again next time, goodbye and good night.